vazulu nyaya iyoyo tisina kutombopinda mukati mekuti zvii zviri kuitika panyaya yose zviri kunziri kumatare hatingadi kutamba nenyaya iri kumatare asi chinoshungurudza handi kuti nyaya iri kumatare asi kuti mari dziri kutaurwa ipapa vazulu dzekuti chokwadi chokwadi munhu anoda kumbaipfeka pamumwe kudai kunzi kumbaipfeka badzi badzi pamumwe kunzi 1.4 million vanhu vari kurara pamabhanga vachishayiwa $17 ya akatoshandira irimo mubhanga yaasiri kugona kutora munhu umwe ari kunzi ari kuda ringi ye 1.4 million zveupfumi munyika zvakaita manyama ire nerongo upfumi munyika kuita kumbaimira nemusoro chaiko chaiko kudai zvinhu zvichikwira vanhu vachishayiwa zvinhu zvekudya kuenda kuzvipatara hakuna kana mishonga vana vanodzingwa kuzvikoro nenyaya yekushayiwa yekushayiwa $10 yekuti vange vachibhadhara kuti vawane dzidzo dzidzo inhaka yamangwana asi umwe munhu anenge ari muZimbabweni achinzi mukuru mukuru anotungamirira anofarira vana mudi wevana anenge achinzi mumwe wake unofanira kuti kupfeke ringi inoita 1.4 million votokikiritsana kikiri 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 1.4 million
pane chakaipa here vamabhengi kana mai Mugabe vachikwanisawo kubhadhara mari yacho
tinobvunza kuti kukwanisa kunobvepi maziviro zivira atinotoita chaiwo ndeyekuti ivo vachitaurawo nevamwe vachitaura vanoti ivo bhizimusi ravo guru ravanoita ndiyo Gushungu Diaries vachitaura nyangwe vamwe vanoongororawo zveupfumi vanoti Gushungu Diaries haisi kumboita mari inganzi imari ine mutsindo pane pandaitoverenga pavaitonzi vainzi ivo vaida kutombo vaitombofunga zvokuti dai zviri zvimwe dei vakatoitengesa saka chokwadi chiripo ndechekuti kumukaka hakuna mari yekuti vangatenge ringi ye 1.4 million zvimwe zvezvavanoita ukangobvisa zvemukaka zvatinoziva zviri pachina zvavanoita kuti vanochengeta nherera asi kunherera ukoko hakusi kunenge kuchinzi kunobuda mari